Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chikunguru 21 2019, nguva dzava 7. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamupiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvano anenge achida kutionesana tigadzirise chaita kuti musoro mutene. Nyaya yekungo tikaona mbozi tinorapa mbozi, tisina kugadzirisa chikonzero chatemesa musoro kacharatidza mbozi. Hazvigadzirisike izvozvo, saka tinoda kunogadzira kurapa chirwere kuti nyika yedu isimuke iende mberi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vari kunetsekana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Mabhesepidi akamwaiwa kwakasiyana siyana. Kumwe kwacho kunenge kusina kana raini rekuti chingati yese tomboshandisa kana kuti netone kana kuti ekoneti. Toti tovapa magesi, toti aya magesi aya, but kumwe kwacho kunenge kusina infrastructure.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi votaura nezvekumbotadza kushanda kwemishina yeEconet neZuro nekuda kwekushayikwa kwemagetsi. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vanotarisira kuti nhaurirano dzekuwedzerwa mari nehurumende dzipere svondo rino. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi vachinzwa pfungwa dzevanhu, asi zvavari kunzwa zviri kuratidza kuti munyika mapindwa napongwe. Bato reMDC riri kuita misangano nevanhu matunhu akasiyana-siyana, uye nhasi raita mumwe musangano kuHarare South wapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Mukuziya nezvemisangano iyi nemamiriro akaita zvinhu munyika, tabata vaChamisa.
Ndakasangana nevanhu kubva kwandafamba kwese, vanhu vari kuti vaoneswa chamutava nhava, vabviswa chiri kumeso nenhamo. Umwe mai neZuro vanga vakazvitakura vakandiudza vakati nezvinhu zvitatu President Chamisa zvatoda kuti mutigadzire zvationesa nhamo, nhamo, nzara netsvina. Zvikagadzirwa izvozvo tayambuka. Ende imi tinokuona sekuti ndi mushonga webhondi. Tikatinokuita mushonga webhondi munorereri kanzi aiwa Dzorai Mayusa ndovatoda kuti anga ari munyika. Bhondi haisi kutibatsira yatisvisa pakaoma. Itoda kuti muzame kugadzirisa nyika idzoke panzvimbo. Tombofamba neYusa, motitsvagira Yusa. Tikati rinowanikwe tikanzi munoziva kwarinowanikwa, ndosaka muri vatungamiri. Zvombopinda muhomwe zvagadzirwa izvozvo tochiona kuti chichingagadziriswa.
Ko mamwewo matambudziko akaita semvura aya zviri kufambawo sei mamuri kufamba muchitaura nevanhu?
Hakuna, kune dambudziko rezvese. Kune nyota, kune nzara, kune kupisa, kune kuomerwa, kune kushupika. Anhu haana pokurara, dzimba hakuna, vanhu havana mvura yekumwa, zvibhorani. Munongoziva kuti matsime aakutocherwa mudhorobha, zvinonyadzisa kuti mudhorobha taakuita zvibhorani. Zvese izvo zviri kukonzerwa nekuoma kweupenyu. Motokari dzine dziri mumakiu, ukanotarisa chingwa makiu, ukanotarisa kuti wheat hakuna, mbeu hakuna, zvese hakuna, utungamiriri hakuna, hurumende haziko. Saka izvozve zvoda kugadziriswa, tipe muono, tipe kutsiga kwenyika. Mazano tinawo, asi kuti mazano anenge achida kutionesani tigadzirise chaita kuti musoro uteme. Nyaya yekungo tikaona mbozhe tinorapa mbozhe, tisina kugadzirisa chikonzero chatemesa musoro kana charatidza mbozhe. Hazvigadzirisike izvozvo, saka toda kunogadzira kurapa chirwere kuti nyika yedu isimuke iende mberi.
Pane urongwa hwekuenda here kune mamwe maguta kunze kwemuHarare?
Tinotova nemaReload Rally, hamuchanzwa neorganizing department. Takavaudza tikati haakuda kuparura chirongwa chekupinda munharaunda mumaruwa. ese tumine ya kusimba ne maruwa ndo matisha gara tisha ura ne masabu kedu matishe tisha ura ne wano gara ikoko harini tisha ura ne wano gara ikoko mazimai tisha ura newe chibiki vashiti pa mono wawo nekunzi wako wawo matisha edu kishinzo watu waruga uchi nika ino togone kwa kufambis kwa kana tata uriana nukuzi wanana nukuonana nukupangana mazano nukudanana donya endiri kusumu zira yoyo nika edu ya shaya mutungamiri wenyika ile mutungamiri we mapato kune we MDC kune we ZANU pano da mutungamiri ili anono mira achitaura kuti nyika yese ngai uye pamwe chete yovhumbamirwa huku inoonekwa nekuvhumbamira vana vayo vese ikataka kutaridza kuti mimi hamusi mio dzangu mai vava ndinga vapata vanopiswa muromo saka itoda kuti huku ngai yakachenjera ibate nekuvhumbamira vanhu vese hazvinei nebato hazvinei nekuti unobva kupi nyaya ngaive kuti uri wemuzimbabwe here hazvinei nerudzi kana tribe hazvinei nenharaunda kana kuti kwaunobva region nyika ino inoda kuvandudzwa kubatanidzwa kuiswa pamwe chete toenda mberi ndosaka tiri kutaura murilo kuti tine mazano upfumi hwenyika tine mazano ematongerwo enyika ekupodza nyika national healing peace building tine mazano ekubatanidza vanhu kuti aiwa hatiri zana tsaro wakadara tiwu zvokutsinyana hazvishandi zano ndega akaonekwa ane mbonje pahuma ngatibatanei topanana mazano tovaka chinhu chimwe chete nyika yedu yotutumadzwa yosumudzwa hatinganetekeka kune upfumi hwakadai diamond lithium maminerals atinawo nyika inosimuka mangwanani munhu wese womuka ane mbovha yemutwaro
mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa vachitaura vari parunare muharare hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vamutuli ncuve kuti tinzwewo divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi vari kuti zvinhu zvichambotiomei munyika zvisati zvagadzirisikana nekuti zvange zvave nemakore akawanda zvisina kumira zvakanaka gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vanoti hurumende svondo rino ichaita misangano nemakambani enhare mbozha mushure mekunge nezuro kwaita dambudziko guru rekusashanda kwenhare mbozha dzeeconet vanhu vakatadza kushandisa mari dzavo dzeecocash zvakapa kuti vakawanda vanetseke asi vachasi vanoti kana zvichibvira nezvikwereti zvine kambani yezesa vemakambani makuru akaita sana econet nemamwe vanokwanisawo kumbobatsira hurumende nemari vozopiwa magetsi semuripo seimwe nzira yekupedza dambudziko rekushomeka kwemagetsi sezvo zesa iri kutadza kubhadhara zvikwereti kuescom yekusouth africa nekabora basa yekumozambique mutauriri weeconet vafungai mandivei vaudza studio 7 kuti vari musangano wakakosha uye vachatipa mhinduro nezvemibvunzo yedu mangwana mukuziya nezvenyaya iyi tabata vachasi
inini handipo svondo rino iri ranhasi kusvika kupera kwesvondo saka ndataura nadeputy minister wangu nasemane sector kuti vataure nevemaselfona tionesane kuti tingabatsira situation iyoyi sei but nyaya yese iri kudzosera panyaya yekuti zesa haina mari yekutenga magetsi nekubhadhara zvikwereti zvayo asi tisati tapedzerana hedu nevatine zvikwereti navo tenge tida kuti mabhizinesi edu aramba achishanda saka musangano wandiri kutaura unofanirwa kunge uchibata nezesa nevezera kuti tinyatsoona acho zvakamira sei zvakare tingabatsire sei vashandi avo kuti varambe vachiita basa ravo nekuti nyaya iri kwayakakosha pabasic ngeyekubatana kwetelecom mafoni emabasa ebanking ndingangopa mufananidzo wekuti banking yaapitwa pafoni kazhinji kana tongoti paindaneti kana pamaapps apitwa nana muzvina mafoni saka kudyidzana ikoko manje unokwanisa kutiomesera kana mafoni asisashande zvakureva kuti vanhu vachakwanisa kuita ecocash kana kubhadharawo nedzimwe nzira dzakaita semaapps atitaura iwayo kana internet banking saka inyaya tinoda kuti tikurumidze kufamba nayo zvikuru
asi zvingaita here kuti zesa iendese magetsi kune makambani aya iyaya kana kuti zvinonetsa nekuti magwenyawa anenge akangofanana nemamwe ari mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana.
Titaura hangu seka engineer kachangoburwa manje manje kuona kuti zvinokwanisa kunetsa pakuti mabase station ndokuri kubadambudziko. Mabase station akamwaiwa pakasiyana siyana. Kumwe kwacho kunenge kusina kana line rekuti tingati vese tomboshandisa kana kuti net one kana kuti econet titoti toapa magetsi toti aya magetsi aya but kumwe kwacho kunenge kusina infrastructure yekuti vange vari ring-fenced or isolated vawane power vakamira vakadaro but zvinoda kuti tigonyatsisa nyanzvi dzedu pamusangano iwoyo toonesikurisa mafichi chimwe chinokwanisa kuitika ndechekuti sevanhu vari kurasikirwa nebusiness pamwe vanokwanisa kutibatsirawo panyaya yekuti tinge tichitarisana nanaescom nanaecb kuti vanoda minister ikaitikupeiwo 30 million veende kunobhadhara kuti isusu titarangawo tichirasikirwa tozotaurirana hedu semhuri imwe chete kuti mari iyi tinoidzorera sei. Imwe yacho tokwanisa here kuti titi vatenga magetsi zvekumberi kana kuti tingabvumirane kuti modheri yatingashandisa apa ndeipi.
Ko ivo veescom nekabhora basa vaakuti kudii panhaurirano dzamakamuchiita idzi?
Tichiri kutaurirana takatumira mateams edu ndingadai ndakanoona minister Mantashe kusouth africa nenyaya yekuti tinyatsonzwisisa kuti takabhadhara hedu 10 million but tichiri kure nekupedza chikwereti tenge tichinyengetedza sevanhu tagara tichibatsirana sehama dzedu vanonzwisisa chaizvo dambudziko ratinaro asi sekutaura kwandiri kuramba ndichiita mushonga wechikwereti kuchibhadhara.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi vachitaura vari parunare muHarare.
Makaterera kune penyuro yevanhu yestudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sachigaro esangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vanoti nhaurirano nehurumende panyaya yekuwedzera vashandi mari dziri kuenderera mberi svondo rino uye vanoti vanotarisira kuti dzipere mukupera kwemwedzi uno. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza sezvo vanga vari murwendo kuenda kumba vachibva kumisangano yeUnited Nations kuNew York. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Alexander.
Nyaya dzenhaurirano dziri muzvikamu zviviri. Chikamu chekutanga tanga tiri chekushenda chokuti zvatanonoka kuwirirana panyaya yepola vashandi vombofanira kupihwa mari iyoyo kuti vakwanise kuuya kubasa nekuti vakwanise kuti vabatsirikane. Chikamu chechipiri ndochitanga chichizotaura zvekola yandachitaura which is cost of living adjustment yekubva August kusvika December. Saka pari zvino takawirirana nemusi wechishanu kuti vashandi mushandi wega wega wehurumende achapihwa mari inokwana $400 tabatsirika nemuno muna July. Nhaurirano dzichiri kuenda mberi hatisi kuzorora tari kutotanga kutaurirana nyaya dzecost of living adjustment saka ndiyo mamiriro azvakaita pari zvino.
Muri kuenderera mberi nenhaurirano idzi riini chaizvo?
Maonero angu tinofanira kutozopedza July tawirirana. Asi kana tichiti kupedza July tawirirana zvirevo kuti isusu tinobvuma mari yatinoona kuti haibatsiri mushandi. Tinoti ivo vehurumende dai vanga vaunza maofa anotambirika zvaitiitira zviri nani tokurumidza kupedza kuti tawirirana. Asi nyaya iripo ndeyekuti maone andiri kuita ndofunga this week takutotangazve kutaura zvekora.
Hapasati paiswa zuva apa rekuti musi wechingani?
Hapasati paiswa hatisati pane zuva rekuti musi wechingani asi kuti ndingoyeuchidza vateereri cost of living yedu ndo yatanga tichitaura nezve 4000 RTGS tichiti mari yaitambirwa nemushandi October 2018 nyaya dzemaexchange rate dzisati dzanyanyisa kunetsa mapraisi asati anyanya kukwira ndo mari iyoyo yatiri kuti dai yachiaplaiwa interbank rate zvoreva kuti mbare mari yaitambirwa nemushandi nezva aikwanisa kutenga akwanise kutenga saka isusu takaenda nepetition kwaminista wepublic service izvo ndorapera tichivaonesa uye tine rugwaro rwaitsanangura kuti tosvika pa 4000 ipapo sei saka tinodaira kuti zvichave pevhoway patinei zvinge takutaurira nyaya yekora hatinangogumira kwaminista of labour takaenda zve kwaminista of finance leadership yape expansion yakamacha tikanosiya zvepetition ikoko
asika hamuzoone here hurumende ichizopedzisira yagumura vamwe vashandi mabasa kuti ikupei mari dzamuri kudaidzi
vazulu hatingati isusu tingafe nokuti mushandirwo achazobvisa vanhu pamabasa kana vachibvisa vanhu pamabasa I think mapolicies anenge atoiswa kuti tiende towirirana kuti zvinofamba sei I think zvisinani kuti vanhu vabhadharwe mari yavanofanira kuti vawane pane kuti tinotya kutaura nokuti tinozobvisa mabasa kana yanyaya yekuti tinonzi musataure nokuti munogona kubviswa pamabasa zvinenge zvakureva kuti its unfair labour practice isu tinofanira kutaura zvinotinetsa ivo vachitipindura uyezve zvimwe zvinoita kuti zvinhu zvisvike pakadai vazulu ndezvekuti pavanoita mapolicies avo iwayo havatikonsulte isu sevashandi
avo vanga vari mukuru vesangano reapex council rinomirira vamwe vashandi vehurumende amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare
Dorotavira pazita pata vari pazita pata kana ma ancestors yeah. Waya waya
inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer of Fada mukatirira Studio 7
waya waya muza waya waya mapanzi hangu anikandira ma
iko zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopakurirwa nemusvesvondo wega wega naMike Howe weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndine Mike Howe. Viki rapfuura tanga tiina muzvare Samantha Svanda avo vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chirongwa chehurumende yeAmerica chatinokupakurirai gore rega rega icho chine chinangwa chekusimudzira mabasa anoitwa nevatungamiriri vechidiki vekuAfrica nhasi tichiri panyaya iyoyo tirikuendera mberi nayo tichikurukura navasavelo nhare umwe wevechidiki ari pachirongwa ichi vanhare ndinomugamuchirai muchirongwa zviri kufamba here mukoma
aya zviri nani makadi zvenyu
aiwa isi tirikupembera handidzi hangu tivateerero vari kufara asi ndine chivimbo chekuti vari kufara vachinzwa vanhare vari paredhiyo nhasi
tirikutenda kudaro
vanhare ngatibvobatai nyaya yechirongwa ichi pari zvino muri kuindiana kuno kuamerica muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship ndamboudzawo vateereri kuti chine chinangwa chekusimudzira mabasa anoitwa nevatungamiriri vechidiki vekuAfrica tisati tatanga kunzwa maonero enyu pamusoro pechirongwa ichi ngatimbobatai nyaya yebasa ramunoita tiudzeiwo zvizere pamusoro pebasa ramunoita
ndinoita basa retax so basa rangu kunyanya nderekubatsira makampani kuti abhadhare tax zvakanaka ndinodzidzisa zvekare izvozvo zvetax ndinonyora zvekare mabhuku anoshandiswa kumakoreji nekumayunivhesiti ekuzimbabwe
saka muzvinafundo pawakaimplimenta 2% tax yaya ndimune ruzivo kaipa
inyaya yakanetsa zvishuwa asi zvinodhibana nekuti ukuzvitora nemaonero api ehurumende here kauti yevanhu
aiwa tirikukudzwa zvakanaka mukoma ngatidzokerei panyaya yedu yechirongwa chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuva nhengo yechirongwa ichi
chirongwa ichi chakanaka chose tikatarisa chirongwa ichi chinokupawo yatingati exposure yekuti usanganewo nevanhu vakawanda vane maitiro akasiyana nekwako chirongwa ichi chinobatsira chaizvo bhikosi tikatarisa tiri kuno tinofambira makambani akawanda akabudirira
ngatichibatai nyaya yezvinhu zvamungati masangana nazvo muri pachirongwa ichi pane zvamungati masangana nazvo here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu
ichokwadi zvakawanda chaizvo zvandasangana nazvo zvingachinje basa rangu chekutanga maitiro kwekuamerica ekubata nguva kuafrica vanhu havanyanyobata nguva havakoshesi kubata nguva so unoona kuti kazhinji zvinhu zvakawanda zvinotadza kuitwa kana kupera nenyaya yekuti bandi havabate nguva saka kuno nguva inokosha zvekare tikatarisa tatiri ku Detroit. Detroit idhorobha rekuno kune kuAmerica ranga rakanyanya kubudirira pasi vakazoaffectiwa nerecession kunyanya and the city became bankrupt panguva ine chikwere chinosvika 7 billion asi tikatarisa izvezvi vapa nechimwe chinano saka ndakaona kuti vane hushingi kunyanya tikatoshandisa hushingi hwavainawo ndofunga Zimbabwe inogona kubudirira.
Manyatso dzeya nyaya ndachida kuti tibate zvekare nyaya yezvamakadzidza nokunzwisisa kwangu pamunenge muri pachirongwa ichi munomboendawo kuclass pane zvamungati madzidza here zvamungazoshandisa ruzivo rwenyu kuitira kuti musimudzire vechidiki.
Zvatakadzidza zvakawanda tiri kutodzidza mazuva ese patinenge tiri muclass nee patinobuda tichisangana nevanhu vakawanda chimwe chinhu chandadzidza zvekare inyaya yekushanda nesimba. Tikatarisa muno vanhu vanoshanda nesimba votonyatsoona kuti vanhu vari bhizi and chandadzidza kunyanya vanhu vaamerica vanofarira nyika yavo haumbozveya muamerican achishora nyika yake anogona asingauyisane nepfuti inenge ichiitika munyika make pasi nyika yake anoida vatachifamba tichatotenderera tichitoona dzimba dzakawanda zvinei zvine american flag saka ndakatoona kuti tibudirire tinofanira kuda nyika yedu because tisu tega tinokwanisa kuita kuti nyika yedu ibudirire.
Haiwa takudza zvakanaka vanhare tasvika kumagumo echirongwa saka ndachikumbirawo kuti mupete muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Vandikataure kumazimbabwe ndezvekuti nyika yedu ibudirire tisu saka tinofanira kubatana zvinei nekuti iwe unosapota bato ripi ngatibatanei mazimbabwenzi vese vari kunze kwenyika nevano muzimbabwe nokuti nyika yedu ibudirire.
Haiwa vasabelo nhare tinotenda zvikurusa nokupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Tinotenda
nguva ndiyo yadyanana ngatisanganei padande mutandapo patwitter uyezve painstagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu anokoneka nemufaro ndini wenyu Mike Hove tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe, bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero muhurukuro yake yesvondo rino.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, semazvendo ose panguva dzino yasvika nguva yechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Tichiri kutaura pamusoro pevaprofita kuti tiudzwe kuti vanombove vanhu vakadini uye vanosarudzwa nani. Svondo rino tashanyirwa namufundisi Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kuSt Paul's mudunhu reMinnesota. Tikavakumbira kuti vatiudzewo kuti chii chinombonzi chiprofita.
Ndinoziva chinonzi chiprofita kureva muromo waJehovha watinoti spokesperson waMwari. Ndiye watinotaura iyeye kuti munhu anonzwa kutaura kwaMwari achisvika kuvanhu panguva nemanzwiro ari unique akasiyana nemanzwiro ose atinoita dzimweni dzenguva savanhu. Ndiye muprofita iyeye watinoti muprofita munhu anonzwa manzwi nemanziro akasiyana kunenguva kunyange nesi vanhu vanonamata iye ane mamwe manziro aandiita.
Zvinouya sei kuti munhu ava muprofita?
Kuva muprofita chekutanga ningangoti shoko ramwari rinotidzidzisa chinhu chekutanga. Muprofita munhu akagamuchira Mwari naKristu mumwoyo make akabva agamuchira chinonzi Mweya Mutsvene paupenyu hwake. Saka agamuchira chipo chaMweya Mutsvene ndo chinozori nebasa mani chipo chaMweya Mutsvene chiya.
Kana muprofita pane zvaataura nhasi akazodzoka mangwana achiti aiwa zvandaedza kukudza inde izvi muprofita anogona kuchinja here zvaanenge ataurira vanhu
maita inyawandi ndopanenyaya yedu hombe ipapa chekutanga chinotipa kuti titi munhu muprofita kuona zvaakataura zvichiti ndochekutanga ichocho evidence ndoinozotipa kuti titi munhu muprofita zvechokwadi pasina izvozvo hausi muprofita ndo muprofita kutaura zvinhu zvinodii zvinoitika nekuda kwekuti chiprofita chakanyorwa even mushoko ramwari chaimo chaimo tikaverenga mushoko ramwari rinotaura kuti nzverai mweya chenjerai vaprofita venhema tinova chenjera chemateu 7:16 inoti chenjerai vaprofita venhema
vaya vanomuka vachiti pane zvavakarota zvichaitika tingavati vaprofita hera
chandinoda kutaura ndechekuti soko ramwari mubhuku yajoero chapter 2:8 rinotaura richiti namazuva ekupedzisira ndichadurura zvemweya wangu pamusoro penyama yose vatana vacharota hope kureva kuti hope dzinogona zviro kwazvo kurotwa uye kuti mwari anotaurawo zvakare kuburikidza nemuhope asi ndataura kudaro pane kurota kwakasiyana siyana pane kurota sezvawaswera kuti kufunga pane kurota kunozoitika munguva yekunge warara inonzi playback zvinhu zviya zvawaswera uchiita kana kuti zvawaswera uchifunga zvinenge zvapinda muyama tinoti musubconscious mind yako kana warara zvinogona kuzouya zvinhu zvezvokuhope kwozoti kune kurota kwekuratidzwa zvinhu nedenga
saka tingati vaprofita vatendi kune vaprofita vari kunze kwechitendero here
kana ndichida kuti muprofita inini mazira angu bhaibheri soko ramwari muold testament izire kuti muprofita rinotaurwa 300 times kana chiverenga bhaibheri soko ramwari muold testament rinotaurwa 300 times munew testament rinotaurwa 125 times kana vachitaura nyaya vanonzi vaprofetes vaprofita vechikadzi kuold testament 6 times kunew testament kaviri munhu anonzi muprofita maringe nebhaibheri sekuziva kwangu kwandinoita inini munhu akagamuchira soko ramwari rinotaura mubhuku raroma chapter 8:12 kuti kune ava vose vakamugamuchira vakavapa simba rekuti vanzi vana vamwari saka kana wakapiwa simba kune vanhu vamwari asi kune vana vamwari zvinotori nemakategori
ivo vaprofita vanogadzwa here uye vanogadzwa nani kana vachigadzwa
sekutsanangura kwandaita kuti munhu anenge agamuchira kristu agamuchira mweya mutsvene mwari ndivo vanosarudza tikaverenga soko ramwari muna vakorinde vekutanga chapter 12:28 rinoti mwari ndivo vanonongedzera kukereke kuti vamwe vave ava apostora vamwe vave vaprofita zvipo izvi zvinopiwa namweya mutsvene hazvibvi zvipo zvedu
tinotenda mufundisi Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kuSt Paul's kuMinnesota vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ndinoti vainesu zvekare svondo rinouya apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka
iko zvino tochimbotarisa mitambo yenhabvu asi tichimbotanga tatenda mukoma Tanonoka Wande uyewo kutenda veChristlike Choir nekambo kavo katinoshandisa Jesu isimba rangu mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Dynamo Sneakers United dzaita mangange 1-1 Highlanders yaitawo mangange 1-1 neManica Diamonds kuchitiwo Moshowani Stars 2-1-0 kunetball chikwata cheZimbabwe chemaGems chapedza chiri pachidano chechisere mushure mekukundwa 58-47 neUganda asi New Zealand ndo yasimudza mukombe uyu mushure mekukunda Australia 52-51 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro iyoyo nawo zvakare mutungamiri wemdc vanelson chamisa vanoti vari kunetsekana nemamiriro akaita zvinhu munyika gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vanoti vachataura nemakambani enare mbozha nezvekudzimwa kwemagetsi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini blessing zulu ndokusiyamina gibbs dube munhau dzeisindebele
soku isika disen